mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kurume 4 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Makomishinazi vanga varipo, term of office yavo yapera, saka hongu zviri kuitwa izvi ndo zviri pamutemo kuti paitwe mamwe makomishinazi matsva panoshedzerwa. Kana pane vanoda kuita manominations kana kudoma kuti andoda kuti nyingi azoitwawo komishina, onyorawo gwaro rake zvotumirwa kuoffice kwaclerk of court.
Paramende iri kukurudzira veruzhinji kuti vadome vanhu vavanofunga kuti vakakodzera kuve nhengo dzeZimbabwe Human Rights Commission.
Zvimwe zvinoita kuti zviome ndezvekuti kutaura kwanoita neni izvozvo, bhajeti rinoshandiswa muguta reHarare ibhajeti ra2019. Hatanzi reguta reHarare haisati yasainirwa bhajeti kuministry of local government. Saka munenge muchishandisa marates ekudhara kuti munge muchitenga zvinhu zvine uremu hwemapuraizi egore rinoizi.
Meya weguta reHarare vanoti hurumende, paramende nevega nevagari vomuguta ravo vari kudzosera guta sure. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paramende yakakoka veruzhinji kuti vashare vanhu vavanofunga kuti vakakodzera kuve nhengo dzekomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission, zvichitevera kusvika kumagumo kwetemu yekomisheni yanga iripo, iyo yanga ichitungamirwa navaElasto Mugwadi, avo vanga vari sachigaro. Mabasa ekomisheni iyi anosanganisira kukurudzira kudzivirira pamwe nokuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu nerusununguko muZimbabwe. Sachigaro vekomisheni yeZimbabwe Human Rights Commission anosarudzwa nemutungamiri wenyika mushure mokurovana misoro kwekomiti yeparamende yekomiti on standing orders and rules. Komiti iyi ndiyo zvekare inoshara mazita evanhu vanenge vabudirira mubvunzo dzekuve makomishina, avo inozosvitswa kumutungamiri wenyika kuti azodoma makomisheni masere kubva pamazita aya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 negweta uye vakambove mutevedzeri wegurukota rezvemutemo muhurumende yomubatanidzwa vaObert Gutu.
Iri idanho rinoitwa rakanangana nezviri mubumbiro romutemo wenyika, kana kuti tikakuti muchirungu constitution, nokuti Zimbabwe Human Rights Commission nderimwe remakomisheni anonziwa maindependent commissions akagadzirwa constitution yatiri kushandisa, iyo yakatanga kushandiswa nenyika muna May gore ra2013. Zimbabwe Human Rights Commission nana Zimbabwe Electoral Commission nana Zimbabwe Anti-Corruption Commission nezvimwe zvakadaro, ose iwavo akanziwa maindependent commission. Saka makomishinazi vanga varipo, term of office yavo yapera, saka hongu zviri kuitwa izvi ndo zviri pamutemo kuti paitwe mamwe makomishinazi matsva panoshedzerwa, kuti kana pane vanoda kuita manominations kana kudoma kuti andoda kuti nyingi azoitwawo komishina, onyorawo gwaro rake rinonzi remuchirungu curriculum vitae kana CV kana resume, zvotumirwa kuoffice kwaclerk of court. Nokuti ibasa rinoitwa neparamende, nokuti pachazenge pane komiti inezenge ichiita mainterviews veparamendo vanozogara pasi kune inonzi standing rules and orders committee. Saka panozoitwa shortlist. Shortlist yando inozenge yakushedzwa yakuzoitwa mainterview.
Tichitarisawo commission iyoyi vagutu, muri kuonawo here iri kushanda zvekuzadzisa chirevo chayo zvekuti vairuzhinji vangaita chipatapata kudoma mazita vachisarudza vanhu vavanofunga kuti vapinde mukomiti?
Sokuona kwangu jonga, Zimbabwe Human Rights Commission yanga iripo iyo ine term yaexpire. Hongu vakaitawo nepavanogona napo. Nokuti kana ndichiri kurangarira zvakanaka kuti vazotanga basa chaiko chaiko tovakutanga basa, ndokunga vakatozotangisa hako tishen yakaita 2018 ivo kuda vakatozotanga kumanana 2015 ukoko 2016, nenyaya yekuti papasina budget, nyaya yemari kana muchirungu vatingangoti maresources, nekuti kana tichiti mari hatingorevi mari chete. Maresources zinorevapo kushandira pacho, panodiwa mahofisi, panodiwa zvokushandisa mahofisi umomo, ofisi senita, zvifambiso, dzimotikari, uyezve podiwa vanhu vatingangoti vanodziwa secretariat. Nokuti makomishonazi avo hasiri vanhu vaya vanonzi vanoshanda full time, vanoshanda vachishanda zuva nezuva. Ipo vakazowanikwa havo vakaitwa, asi zvakatora nguva. Ndosaka ndiri kuti kana ndichirangarira zvakanaka, Human Rights Commission yakatozotanga basa kumanana 2015-2016. Vazhinji vanhu veZimbabwe vakafunga yamanje kuti chinombonzi Zimbabwe Human Rights Commission chii, havazivi. Hakuna nokuti makomishonazi haana kushanda, kwete. Asi nenyaya yekuti commission iyi yakanonoka kutanga basa nekushaya zvokushandisa.
Pane mazita here amungatarisira kuti dai akadomwa mazita akati vanogona kufambisa basa mberi?
Ndisingati zvangu kuti ndingangodoma mazita, nokuti handiona sekuti zvinenge zvisina kunaka ndikuti ndiri panhepfenyuro yavanhu kudai. Ndotanga kuti akuti azoti nhingi nanhingi ngaita macommissioners, nokuti vanhu vanoziva vanhu vavo vane nhoroondo dzakadzama munyaya yekudefenda mahuman rights. Kune vanhu vari mucivil society, vamwe vane makore akawanda zvikuru, vamwe vanopfurikidza kana makore gumi, vamwe vatosvika makore makumi maviri zvichipfurikidza, vachiita basa nezvemahuman rights. Tine vari kuZim Rights, tine vari kuZimbabwe Lawyers for Human Rights, magweta akawanda vanoita nezvemahuman rights, vachinyanyamiririra nyaya dzakarerekera kumahuman rights. Kouyawo vanhuwo zvavo vakangova vasiri magweta, vakangovazve vatiri mucivil society, asi vanhu vatingangoti muchirungu vanodzivo vari in good standing panyaya dzemahuman rights dzokudefenda kodzero dzavanhu. Saka kuti nditi nhingi nanhingi, ndiona seko ndienda pisira.
Avo vanga vari gweta uye vakambove mutevedzeri wegurukota rezvemutemo muhurumende yomubatanidzwa vaObed Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira varayiridzi kuti varambe vakashinga panyaya yekutambiriswa mihoro iri nani, uye ichivakurudzirazve kuti vasasaina mapepa ekupa mvumo yokubvisirwa mari ichienda kune vamwe vashandi vehurumende. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takafira Joe vati kana hurumende yava kumanikidza vashandi vayo, kutambirisa vamwe vashandi vehurumende zvinoratidza kukoniwa kukuru. Dr. Joe vati varayiridzi havasi kuda zvemagarrison shops, vanongoda mihoro yavo yakakwana vagoenda kunotenga zvavanoda kuzvitoro zvavanoda. Tabata Dr. Joe kuti tinzwe zvizhinji.
Varayiridzi vakawanda muzvikoro vari kuita zvitsotsi chokunzi apply for mavouchers, tikupei mavouchers, kana kuti apply tikupei vendor number, tozowana zvatinokutsvagirai tozokupai. Asi ongororo yataita inoratidza kuti hazvina musoro kuti Ministry of Education ina madetail avarayiridzi, yobva yazoti tipewo madetail ako efull name, wotipazve EC number yako neID number yako, isa 4 copies, woapply for vendor number kana kuapply for voucher.
Chii chamunotya apa? Chii chamusingaoni zvakanaka?
Nokuti tinoziva kuti vamwe vane maministri akapiwa mavoucher vari pasi pehurumende havana kugara vaapply. Zvemavendor number izvi tiziva zvekare kuti chitsotsi chiri kungoitwa kuvarayiridzi. Zvinoratidza kuti hurumende yaona kuti vanhu vakaresista magarisoni shops yawana way yokuti zvigoita sokuti vanhu vakaapplya kuti ini hangu ndoda kuzoti kana zvinhu zvauya kugarrison shop ndozotenga ikoko ndopiwa nehurumende. Asi zviri kuitwa muchitsotsi. Dambudziko rinotishungurudza nderokuti even vakuru vezvikoro varimowo mugemu ire rokuti ndo vari kutopesedzera varayiridzi vari pasi pavo kuti vange vachisaina vachiita maapplication amavenda numbers ya zvimwe chete zvina mavhocha nekuti vazopiwa mavhocha. Hationi sokuti zvinoda kuti varayiridzi vanyore mazita avo kuti vazopiwa zvakadai izvi. Uyezve chikuru chimwe chanetsa ndechokuti zvinhu zvese zvinenge zvichiuya zvikuru sei kuvarayiridzi zvinenge zvichifanira kunge zvataurwa maringe nevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi.
Saka munoti kuvamwe venyu varayiridzi?
Isusu tinoyambira varayiridzi zvikuru kuti vangwarire, vasazongwarira chazuro nehope, vasamhanya kungoisa masignature avo nokungonzoti applya nemhaka yenzara vachiti applya for mavouchers zvisina musoro. Zvinenge zvakanaka kuti savanhu vavarayiridzi vatange vadzikisa pfungwa kuona kuti zvine musoro here zvatinonzi tiite. Ministry inovaina madetails ako kana yakuti chitipa madetails ako panenge pashata nokuti madetails ese vanawo. Saka izvi zvinongoreva kuti ndo zvinozoda kuti hurumende igoita sokuti vanhu vanoda ndo vazoapply havo kuti vazodini vazopiwa zvinhu kana kuti vabatsire kuita magarrison chops ayo anozobatsira vatinoziva kuti vechiuto nemapurisa nevekumaprison services. Isu tinongotaura kuti kana hurumende ichida kuti iite magarrison chops yadini hayo kungoti inoda mari kumasoja masiya emunamapurisa nekuprison service pane kunofosekedza varayiridzi nemanesi navo vanoshanda maofisi ehurumende kuti vakwanise kuti vazoriritira vamwe vashandi, umwe mushandi kuwanikwa achibvisa mari yokuti umwe mushandi asiri iye azobhenefita. Isu sevanhu vanotungamira varayiridzi tinoti ngatirwisei zvekuti hatidi magarrison shops. Kana vada dei vadoita mateacher shops kana kuti maeducational shop, but even iyavo hatimadi. Tinongoti munhu ngaapiwe mari yake inokwana osarudza kwaanoda kunotenga. Saka isu tichiri patava takamira kubva kare kuti tinongoda mari yedu yakakwana yeinterbank rate.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavira Show, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti sezvo bhajeti ravo risati rapasiswa nehurumende zvave kunetsa kuti vakwanise kutenga zvinodiwa nevagari vemuguta ravo. Vagomba vanotivo paramende nevagari vari kudzosera guta shure nekusaita zvavanofanira kuita kuti kanzuru iwane mari yokushandisa. Asi gurukota rinoona nezvamatunhu vaJulai Moyo vaudza Studio 7 kuti itaure nevamwe vakuru mubazi ravo sezvo vange vari pamusangano. Blessing Zulu weStudio 7 abata Vagomba.
Chekutanga ndechekuti parliamendi painogara pasi inofanirwa kunzwisisa kuti mitemo inoshandiswa nemakanzuro mitemo yasakara yekudhara. Ina mekanizimu dzinosungira makanzuro kuti ange achienda muvagari achitora mari iri muvagari sezvinoitwa kunyika dzakaita sanaamerica, africa vanani idambe muzimbabwe kuti mugari ange achienda voluntary rinobhadhara. Saka naizvozvo zvimwe zvinosunga makanzuro ende tinoshamisa ndechekuti semu parliament iyo inenge yakaisa mutemo wekuti ana zimura ana nasa kana state credit ikoko vanouya neushungu nehasha vachishandisa magarnishing powers kutora mari iri muhomwe mekanzuro zvisina tsitsi. Tingatova nemagarnishing powers yongosikotora nonokora vega. Asi iyo paramendi inoramba kutipa masimba ekuti tikwanise kutorerawo mabhizinesi ipo anoramba kubhadhara mari dzekanzuro panguva yakafanira. Zvimwe zvinoita kuti zviome ndezvekuti kutaura kwandiita nemizozvo bhajeti rinoshandiswa muguta reHarare ibhajeti ra2019 Tanzu reguta Harare haisati yasainirwa budget kuMinistry of Local Government. Saka munenge muchishandisa marates emudhara kuti munge muchitenga zvinhu zvine huremu hwemapuraizi egore rinoiri. Nekukwira kwazvaita kubva kumasure uko.
Iyo nyaya yebhajeti gurukota riri kuti kudii rinoona nezvematunhu?
Ndakataura navo nezuro. Zvinoitika ndezvekuti chinonyanya kuti chichimonisa ndechekuti makore nemakore Harare yagara ichibatwa zvisirizvo nyaya iyoyo yemabhajeti. Gaindikudze kuti izvozvi ndiri kutaura nezvenyu nemi nezvemabhajeti ana Bulawayo anani wese anenge akasainirwa. Harare inenge iri kumasure zvaane makore zvichingoitika ndopamunozonzwa vanhu vachitaura vaya vachiti Bulawayo iri kuitwa zviri nani, tikati chiriko zviri nani, mamwe maguta anokasika kushainirwa redu rinononoka. Saka unozozvitarisaona kuti okay, ngatimbogadzirisana isu sevanhu tisati tasvika pakubvunza kuti product yatiri kuwana yakamira sei, ministry yacho yambotibata sei, vagari vacho kana vari vanhu vanoda kuti nyika yaende mberi vambobhadharawo zvakadii, kanzuro yacho yaitawo basa zvakadii.
Meya weguta reHarare vaHebert Gomba vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuHerald, hurumende yazivisa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinouya zvisina mapepa ekuratidza kuti havana chirwere checoronavirus zvichadzorerwa kunyika dzavo ipapo. MuNewsday mune nyaya inoti vanasikana vana kubva muzana vari kuroorwa vasati vasvitsa makore gumi nemashanu. MuDaily News mune nyaya inoyambira vaNelson Chamisa kuti vanhu vaimbove mubato remaG40 vanoti vave muMDC vari kukonzera mhirizhonga mubato iri. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
PaStudio 7 apo maswera sei. Aiwa, tinotenda nechirongwa chamunodai souchipa ichi. Chirongwa chinotinakidza cheStudio 7. Chero mukavatora nezani pefu kuti vataure vaStudio 7 vachinyepa vachiita sehatabasa nazvo. Asi chokwadi chiri kuzikanwa vanhu veZimbabwe kuti ZANU-PF yakoniwa nyika. Zvino ZANU-PF kana yakoniwa haichazivi pekubata, yakungobata pese pese kunotsana neMDC, yangofamba mustreet areMDC anza kuda kuratidzira votosunga vachiita sei. Izvo ndo zvinotokonzeresa hondo dzavandanza vadi kuzvehondo izvi. Munangagwa uyu haana kumbovhoterwa nekuti dai akavhoterwa asiya Chamisa achiita zvaanoita apinda akatione mustreet macho kuti ane vanhu vangani tsvangi Chamisa. Zvino iye anobva asvika kuratidza kuti ari kuzati hapana munhu akamuvhutira, munhu wese hamudi Munangagwa. Munangagwa atambudza vana veZimbabwe, hatimbofita. Hapana ari anotomboda kana ZANU-PF, kana iwo ari muZANU-PF chaicho chokoda unochiziva hatoidiwo. Manje isu tichangoramba takamira navaChamisa, ED achingoti vari kunasika ZANU-PF ndepekuti ivo ari bhizi kunetsana naChamisa uchinetsana neMDC, vachitadza kuita bhizi nokuronga zvenyika. Ngavagadzire nyika vasiya neMDC.
Makadini makadini paStudio 7 apo. Tinofara zvedu zita ndichitwa Simba raShetsuru ndiri muno muSouth Africa. Aiwa, chinhu chandanichidawo kungotaura ndechokuti panyaya iri kuitwa yavakomana mukomana nomusikana vakasungwa avo, konandi vanhu muri kuitei, muri kufungei? Ko mazobata ava kuti ndivo vakauraya munhu? Ko vanhu vangani vakaurawa kubva pana 2000? Uyu wakaurawa 2011. Ko tikatarira kubva kumashure 2000, tina vanhu vangani vakaurawa? Makamboitei nezvavanhu ivavo? Pane vakatongwa here panyaya iyoyo? Haine mubvunzo wangu mukuru woyo. Ndaida kuziva kuti pane vakambotongwavo here vakapiwa makore akawanda kuwanda kudaro saizvozvo. Aiaiaiai, sunungurai vanhu, vanhu ngavabude avo. Ndatenda hangu.
Pamusoro iwashamarari. Tinokutendai chose nechirongwa chestudio 7. Ina hangu ndiri kutaura ndiri kuno kuPretoria, ndinoitwa mai Masana vanobva pamasvingo apo. Ini nyaya iri kunyanya kundishungurudza inyaya yevana vechikoro, nyanya vakatarisana nebvunzo gore rino. Zviri kutirwadza nekushungurudza kuti vana vari kubhadhariswa mari dzakawanda dziri kunzi hanzi kune sender fee, kune mari yemaexams iri kunzi 190 pasubject rimwe plus 250 yesender fee, which means mwana kana achinyora masubjects 10 achada kubvisa 1.9 plus 250. Mari iyoyo inobva kupi? Iko zvino kumusha hakuna kana mari, vanhu vari kushanda kumabasa hakusi kuhorewa mari. Chembere dziri kumusha dziri kugara nevazukuru vakatarisana nebvunzo gore rino, vanga vajaira kutengesa mbudzi nekutengesa zvirimwa kuti vana vakwanise kunyora bvunzo dzavo. Vana ivavo vachaita sei? Vachaiwanepi mari yekuti vanonyora? Vogara here vasinganyori? Vevazhinji vatotarisana nekukundikana, nekuti vari kutokwanisa kunyora vacho ndovane hama dziri kunze. Ko avo vasina vakangotarisira kuti tichawana mari kubva munyika yeZimbabwe, vachabatsirika sei kuti vana ivavo vakwanise kutarisana nebvunzo dzavo mune zvakanaka?
Mangwanani, mangwanani pastudio 7. Aiwa, tinokutendai nechirongwa chamunotipa zuva nezuva. Ehe, handidi hangu ndipedze nguva, ndinongoda kutaura manzu mashoma shoma pamusoro pavamangudya vedu vati ivo pamataura chirongwa chenyu madeko muchiti imi IMF haichadi haichawimbi neZimbabwe neutsotsi hwairi kuita. Ivo vakapindura kati ndezvogotsikwa tsuru, tiri kudyidzana zvikuru navo. Saka isu sevanhu vari pasi pavo tinoti aiwa zvehwa mangudya zvamunoti kunyeperwa. Isu zvinonetsa manje kuti chivimbe nezvamunotaura muchiti kunyeperwa, nekuti gore riya imi makati bondi yakangofanana ne1 US mukati V50-50. Dzoke ipo mukati kana mukazoona zvaramba kushanda basa ndinorega. Asina nhasi muripo pabasa ipapo, zvinhu zvacho hazvishandi, zvamakatora 1:1 hazvisi kuita. Saka apa zvemukati ngezvogotsikwa tsuro, munoona here kuti vanhu vacharamba vachivimba nemi vachiti hava kutora chokwadi? Saka isisu taakungoti chakachenjedza ndechakatanga. Saka tinonga tongoti vamangudya kwakungotiwo hapana zvekuita, matandanyadzi ekungoti murambe muripo pabasa, nekuti mukasadero basa racho munozoronepa. Iri rabasa rekutoshinga kunyeba, asi kunyeba kwakushashandi because vanhu vazhinji havakuzviziva uye vakuzviona. Sekuona kwatiri kuti makativimbisa kuti dhora rakafanana neUS, ndinorega basa zvikaramba kushanda. Asi bhati basa racho hamuna kurega, zvinhu zvacho hazvishandi. Unoti kudiwa mangudya? Zvakanaka.
Kwazai, kwazai shamarero esestudio 7. Totindani mashoko emunotipayo. Tichiti zvinhu zvaoma nyika yedu yeZimbabwe, taanhu vanorwadziwa kunyika kwedu kweZimbabwe uko. Chero vapi, chero upi warwadziwa nenyika yedu yeZimbabwe. Vana vari kuchema, abereki vari kufurwa, vari kurohwa nemapurisa. Chese chiri kuitika, mapurisa ari kungorova vanhu chete. Hurumende yapurezidendi wedu iyi yarwadza vazhinji. Hacho ndokumbira vabereki, kune magaya wekumborape AIDS uyo. Zvirwere zvokurapa zvawanda kwaari manje. Kune coronavirus, ngasatobuda futi achinyepera vanhu achiti anorapa futi coronavirus.
Manzwa apfungwa dzevamwe vatereri hazvinei nestudio 7. Chedu kukupai mukana wekutaura zvamunofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Ko madzimai nevanasikana, hamutitumiriwo mazwi enyu sei? Tinoda kunzwa kubva kwamuri. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia iri kushora America zvikuru ichiti haisi kufambisa zvakanaka hurukuro pakati payo neEgypt. Ethiopia neEgypt hadzisi kuwirirana panyaya yokuvaka kwedhamu murwizi rweNile muEthiopia. Ethiopia inoti zvondorapera, America iyo iri kuita mutongi gava panyaya iyi yakabudisa mashoko ekuti pakange pave nechibvumirano. Naizvozvo Ethiopia inofanirwa kusaina chibvumirano ichi nekukurumidza. Gurukota reEthiopia rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti hapana chibvumirano chakamboitwa. Chamupupuri chakasimba chauraya vanhu 25 nekuparadza dzimba nezvimwe zvivakwa muguta reNashville mudunhu reTennessee. Vanoona mamiriro ekunze vanoti chamupupuri ichi change chiine mheni nemhepo yange ichiita 160 nemakiromita paawa kana kuti 160 km/h. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhengo dzebato reDemocratic Party dziri kuda kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri weAmerica ichaitwa munambudzi gore rino. Dziri kutatsurana musarudzo yokutsvaga chamirira bato kana kuti primary elections dziri kuitwa mumatunhu 14 emuAmerica nhasi. Nhengo ina dziri kupinda musarudzo wekutsvaga chamirira bato rinopikisa iri dzinoti vaJoe Biden, vaBernie Sanders, vaMike Bloomberg pamwe neamai Elizabeth Warren. Kutaura kuno mavhoti ari kuverengwa mumatunhu mazhinji, asi pari zvino vaJoe Biden vakunda mumatunhu matanhatu anoti Virginia, North Carolina, Alabama, Kansas, Oklahoma neMinnesota pamwe chete neTennessee. Ukuwo vaSanders vakunda mumatunhu eColorado, Vermont neCalifornia. Pari zvino vaMike Bloomberg vangokunda kudunhu rimwe chete reAmerican Samoa. Mambo dzerere mweya ndisesekedze. Sezvo nguva yedu yapera, regai tombotarisa zvanga zviri munhau.
Soku isikati